This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 18, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichitiwo makorokoto ezuva reZimbabwe rekuwana kuzvitonga kuzere. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Nhasi Zimbabwe iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere.
Kwavari kuti vanondotipava 5 hectares, isu hatisi kutenderana navo nenyaya yekuti inongori chikombedzi yese iriwa Pro Region 5 kusinganai mvura.
Vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvatamisa zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vatungamira mhemberero dzechimakumi matatu nemashanu Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere kunhandare yeNational Sports Stadium. Asi vakuru vakuru vemapato anopikisa havana kuenda kumhemberero idzi. Vanhu vanga vachitandadzwa nemauto, mapurisa uye vaimbi vakasiyana-siyana. Muchikamu chinotevera tichanzwawo kubva kuvateereri vedu nezvemhemberero idzi. Vagari vekuchingwizi vanoti havasi kunyatsofara neurongwa hwehurumende hwekuvatamisa zvakare vachiendeswa kune mamwe mapurazi. Vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu riri kuvakwa reTokwe Mukosi. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishivai mahofa vakaudza Studio 7 kuti vanhu ava vachatanga kutamiswa kubva kunwa Nancy Ranch svondo rinouya. Tabata mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMilton Shumba kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Isusu pavakataura ipapo takaona kuti zvakanaka kuti vatiendese either kumagudu range kana kuti kulundi section. Kuchibumburu kwavari kutaura uku kwavari kuti vanondotipava 5 hectares, isu hatisi kutenderana navo nenyaya yekuti inongori chikombedzi yese inova Pro Region 5 kusinganai mvura, kune zvinyavada, kune nyoka, kune malaria. Iye zvino hama dzedu dziri kufa, vanhu vari kufa nokuda kwemalaria, nokuda kwezvirwere zvatanga tisina kujairira nokuda kwekupisa kunoita nzvimbo inoyi.
Ko, nyaya yekukupai mari iri kufamba sei?
Mari vakanguya vachitaura vachiti vakawana imwe mari ishoma yokupa vamwe vashoma. They are just buying time kuti tiinde kumaelections, tichifunga kuti tichazobhadharwa mari. Asi nyaya iripo ndeyekuti hakuna mari yavari kumbotivimbisa iri kubudirira.
Mumwe mugari wekuchingwizi vaMilton Moyo vari parunare kuchingwizi kwakare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're chief to you.
My Instagram.
Yeah, man.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tanira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indino, it was Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father, Magatera Studio 7.
Waya, Musa, waya, waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
mazuva apo nyika iri kupembera zuva rekuzvitonga kuzere nhasi taita rombo rakanaka kunge tina amai sarudzai mushonga avo vari kwarusape amai mushonga vachange vachizeya nesu kuti mabasa api akaitwa nemamwe madzimai ekumaruva mukubatsira pahondo yerusununguko Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu amai mushonga
aiwa tinotenda
mungatitsananguriro kuti madzimai emaruva akabatsira sei pahondo yerusununguko
madzimai aitowo kutorwa huku dzavo mumisha vachibikira vana vedu vakanga vari musango kuti vaone kuti vachienderera mberi nehondo vakaguta vasina nzara
semaonero enyu mabasa aya aiitwa nemadzimai ekubika nezvimwewo akabatsira here
hongu akabatsira nekuti vana vakanga vari musango vakanga ari vana vedu mabasa akaitwa nemadzimai anga ari mabasa akanaka nekuti nguva yacho inguva yakanga yakaoma nekuti vana vaikwira vachidyika dzimweni dzenguva vaifamba vasina chavadya saka vaitiko vasvika pamusha voti tauya tiri vana venyu tibikirewo zvekudya tomhanyamhanyawo tovabikira
zvanga zvisingatyise here kuti vana mukoma vasvike imi muchivabikira tichitarisa kuti kwaive nemapurisa nemasoja
inini nguva yacho iyo zvaityisa nekuti makore acho ivo ndakanga ndichiri mudohwa mudeidzo nhoma yakanyanya kutiriridza zvakanyanyisa
saka maiita sei kuti muwanikwe imi musingazoshungurudzwa kana kuitwa zvimwewo pamaa muchida kutora chikafu muchinopa varwi verusununguko
aisauya iwo direct vaitombotanga kwauya vamwe vanenge vachitaura kuti vana venyu vamunharaunda yedu ino saka tinenge tida kuti muzovapowo chikafu chebuka vamwe vachitungamirawo vachienda mberi
takatarisa kuti nyika pari zvino iri kuremekedza iyo zuva reindependence makore makumi matatu nemashanu apfuura muri kuona pane zvasanduka here pamukana iri kupiwa madzimai imomo mumaruva
isusu kwedu kuno isusu tiri kuona paine zvasanduka nekuti madzimai ari kusimudzirwa mune zvimwe zvinhu zvavanga vasingawani vari kubatsirwa
zvii zvamungati zvasanduka
madzimai vazhinji vakanga vasingazvindaiko nekusona nekuti kune maprojekti ekusona hurumende yakatipa michini yekusonera
asi pane vamwe vanoti ivo mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya yeupfumi ari kukanganisa iwo mabasa angade kuitwa nemadzimai munozviona seizvi
vamwewo vanotaura ini ndotaura ndiri divi rangu inini handisi kuona paine dambudziko bakune vamwewo vanenge vakagarira pfungwa vasingagoni kuzviitira
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai mushonga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda mai muwe nenguva yakanaka
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives upenyu hwedu
ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvawanikwa nevashandi mukati memakore makumi matatu nemashanu nyika yawana kuzvitonga muhurukuro yedu tine munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMoyo
tinotenda chaiso
tichitarisa kuti nyika yatisa makore makumi matatu nemashanu yawana kuzvitonga imi sesangano revashandi zvii zvamungati zvaawanikwa mumakore makumi matatu nemashanu iwa
pane zvakawanda zvakaitika nguva yapfuura panyaya dzevashandi isusu tinozviziva kuti takambowana tingati mutemo unotarisa nyaya dzevashandi nevashandirwi tinoti Labour Act mutemo unoprotekta kana kuti unoita kuti mushandi ave nekodzero rakanaka ari pabasa mushandi achengete zvakanaka ari pabasa mushandi apiwe nzvimbo yokutaura tingati platform yekunegosheta zvinhu zvange zvisipo nguva yapfuura tingati nguva paitonga avo veganda chena tingati pane zvakati wandei zvatakawana sevashandi asi tiri kuona nguva yapfuura shoma iyi kuti tiri kurasikirwa tiri kudzokera kumashure zvinhu zvinotorwadza izvozvo kuti vanhu vakachinja zvinhu kuti zvinakire ndivo vanhu vakutotitorera.
Zvii zvamungati zvaakudzoserwa kumashure vamoyo?
Tingati patakabva kuhondo takawana masimba sevashandi kuti tinokwanisa kunegosheka mari dzedu. Mitemo inodzivirira vashandi yange yakagadziriswa yakatonaka, asi nekufamba kwenguva tingati makore afuraya tiri kuona kuti mitemo yacho iyoyo yakutodzorerwa kumashure.
Asi kavamoyo, kune vamwe vanoti kuti munhu angonzi ari pabasa hazvirevi kuti anenge achishanda pakambani yemurungu. Kana iko kuzvishandira kwaakuita vanhu vakawanda kuve pamabasa, uye ndo zvimwe zvezvinhu zvakarwirwa munguva yehondo.
Asi munhu paanenge achizvishandira anofanira kuva ane chiremekera. Hapana munhu anofanira kushandira parodhika. Achishanda achimhanyiswa nemapurisa ka. Munhu anofanira kushanda achiwana kuti anokwanisa kuwana muzvandigere kana akura. Saka zviri kutaurwa izvo zvokuti munhu anozvishandira hazvina mangwana maonero edu, hazvina tingati protection pakuti munhu kana akuvara pane zvaanokwanisa kuvatsirikana nazvo here. Haisiyo mabasa anotivatsira acho akadaro. Tiri kuona kuti hurumende yedu inofanira kuva ichiwana mari kune vanhu vanenge vari kumabasa. Saka tingaona zviri kuitika munyika izviyo zvino, tiri kuona kuti hurumende yetu haichakwanisi kuva ichiwana zvainofanira kuwana kana vanhu vari kumabasa. Hatingati mabasa haripo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai vamoyo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Nhasi tinenge tichitarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Totanga nekunzwa mashoko atumirwa nemuteereri wedu ati anonzi Noam.
Sekuona kwangu kubva Zimbabwe ichitora independence 1980, so 18 April. Until now, chikurawo sichizvarwa, pana chisvinu chatichaitwa muZimbabwe. Zimbabwe yacho yakatoparara wese kubva zvikaenda varungu. It's better varungu vatodzoka. Saka zvinoti independence ipi isu tisina kana mabasa. Chikafu chinyisa munyika mari chishandadza kune dzimwe nyika. We don't have independence in Zimbabwe. Hatina chatinacho muZimbabwe munomu. We are using foreign currencies. We are using rands, pulas. We are using US dollars here in Zimbabwe. Yeah. Vakatunzira mabond coin yati pasire izvezvi amezi atatuwa mari dzavo but we don't celebrate independence. Zvizotipei here in Zimbabwe. Hazvishina zvinotibatsira. Imwe mari yabuda pacelebrate independence iyoyo. Kavi masivu seva mari dzavo chete. That's it. Hamuna zvamunombotita. Tinotakura chokwadi tizvo zviripo zvingabatsirei hazvibatsiri chinhu.
Tinotenda mukoma Nova. Rega timboverenga imwe tsamba zvakare yabva iyo kuna tichaona Chigubu. Tichaona anoti iye iri zuva renyika payakasununguka pakasunungurwawo zvizvarwa zvemuZimbabwe. Asi nhasi mhemberero yacho mapembero acho aakuitwa zuva iri rava kuita sekunge nderebato reZANU-PF chete. Asi vanhu vazhinji vakabatsira pakuti rusununguko ruvepo. Chonetsa kana kunyangwe hazvo wakabatsira kana usiri mubato iri hauchataurwi nezvako. Saka tinenge tabuda padonzo rezororo iri. Ndidzo pfungwa dzanguwo. Tinotenda zvikuru. Tichaona Chiguu. Iko zvino tuenda kune mumwe muteereri. Tine mashoko atumirwa iwo namukoma Teddy.
Hukama hwangu ini ndinonzi Teddy Chaparapata. Asi vehukama hwangu ndinoda kukumbirawo. Izvozvi ndakagara pamba ndaishanda kune ikambani imwe yainzi Bakers Inn. asi takamiswa mabasa zvichinzi endai munogara kumba nyika ichakwanisa kuti tikuchengetei muri pana apo ndanga ndaane 8 years ndichishandira kambani iyoyi saka handizive kuti manje chandinopemberera zuva reindependence ndechei apo zvinhu zvacho zvichinzi munyika muno mazvina kumira zvakanaka mataxis makambani achabatirwa nehurumende zvese hazvichaitika saka chatinopemberera zuva racho chii hapana regai tigare mudzimba imomo takangotarisa zvinoitika nehurumende
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Teddy toendera mberi nematsamba edu imwe inotiyo makadii zvenyu mose vashandi vestudio 7 rambai makashinga nokutaura chokwadi uye tinoda kuyambuka nemi kuzimbabwe yakasununguka kwete iyi yakanga yambosunungurwa ikazosungwa zvekare makorokoto makuru zvakare ekusvitsa makore gumi nemaviri studio 7 ichingotaura chokwadi chisingadikanwi nacho muzimbabwe zuva reindependence harichina uwandu hwevanhu vari kuricherechedza zvakadzama kunyange hazvo kuine avo vanoziva nhoroondo yaro zuva iri tingati tiri munyika yakasununguka here kana vana dzamara vachipambwa masikati machena vanhu vachiona uye vasingazivikanwe kwavari kwemwedzi wose zimbabwe inyika yakangosununguka kubva kuvachena for 10 years as from 1980 kubva ipapo yakabva yapambwa zvakare nevamwe vedu vatema tsamba yabva kuna mukoma Ernest aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje vadikani tinokutendai mose netsamba dzamanyora tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kustudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munge muchinzwa pastudio 7 kwazisanai hama neshamwari pano pastudio 7 email yedu studio7@voanews.com matext messages kana whatsapp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318 chirongwa chino ndechenyu imi vateereri iko zvino tochimbonzwa mumhanzi vanhu vatema kubva kuna Thomas Mapfumo pera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare nhasi zimbabwe iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvatamisa zvakare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing